kanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri gunyana 14 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa necovid-19, vamwe zana nemakumi matatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Kanzuro yeHarare inofarura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dziri kuunganidzwa marara muguta. Bato rezanupf rinoramba mashoko ekuti riri kunyomba hurumende itsva yemuzambia richiti Zimbabwe ino ukama hwakanaka chose nenyika yezambia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe zana nemakumi matatu kana kuti 130 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mana nevatatu kana kuti 4543. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 126,399. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 2,856,955. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana manomwe nemakumi masere kana kuti 1,894,780. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Zvichakadaro dzimwe nhomba dzerudzi rweSinovac dzinosvika miriyoni imwe chete dzaitarisirwa kupinda munyika nezuro kubva kuChina dzinonzi dzave kutarisirwa kusvika nhasi. ZANUPF raramba mashoko ekuti riri kunyomba nekuzvidza utungamiri hwehurumende itsva yemuzambia richiti Zimbabwe ine ukama hwakanaka chose nenyika yezambia. Kunyange hazvo bato riri kutonga muzambia riri kuti mutungamiri waro vaHakainde Hichilema vari kunyombwa nevamwe muhurumende nemuZANUPF. Svondo rapera bato ravaHichilema reUnited Party for National Development rakapomera ZANUPF mhosva yekudenha mutungamiri waro nekuti vanodyidzana zvakasimba nebato rinopikisa muZimbabwe reMDC Alliance. Asi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANUPF vaObert Mpofu nesvondo vakaburitsa gwaro rinoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo rinotungamirwa nemutungamiri waro vaEmmerson Mnangagwa avakatambira kukunda kwavaHichilema nebato ravo musarudzo vachiti havanei nechekuita nezvinenge zvichiitwa munyika dzavakavakidzana nadzo. Vamwe muhurumende nemuZANUPF vanga vachinyomba mutungamiri mutsva weZambia vachivati mutengesi. Kuti tinzwe zvizhinji kubva kuZANUPF, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vatapadzwa mugwadi.
Ndinotenda gwaro ranyorwa nasecretary for administration veZANUPF Dr. Obert Mpofu maringe nezambia neutungamiri hwavaHichilema Hakainde runobva pakuti munofunga munotendera vhiki rino kune runyorwa rwakanyorwa kubepa nhau renews day richireva nhema yatingati fake news richitaura iro kuti vaHakaime Hichilema vanova mutungamiri wekuZambia achangogadzwa vakatsutsumwa vachiti musangano weZANUPF uri kuvatukirira. toverenga nyaya yacho hatina kuona zvakaita sei izvozvo.
Ndiana inzi akataura mashoko ambepe.
Mupepa maitokoti wawo mwana wechidoko watisati aziva kuti danho rake ndiani batore UPND rekuZambia anonzi Joseph Kalimbwe ndiye waitaura mashoko iwayo. Asi bepa rakabvara zvoraita deliberate misinterpret kwakunyora kuti ndi president wekuZambia adaro vachizviita nenzira yekuspreada fake news. Mashoko iwayo haana kutibata zvakanaka, haana zvekubata mhuri yekuZambia zvakanaka, nokuti anga ari mashoko ekunyepera vahakainde hichilema kuti vatsutsungwa pamusoro peZimbabwe ivo vasina kudaro. Ndokusaka vamupofu vakazonyora tsamba kuti ayo vanhu ngavazvizive bato rezanu PF harinei nenyaya dzinoitika kuZambia, harisi basa renyika yeZimbabwe nemusangano wedu wezanu PF kuona kuti ndiani wapinda muutungamiri kuZambia kana kuti ndiani abuda, nokuda pekuti kubva pakapinda vakaunda neRevolutionary Party yaivako yeUNIP payakabuda Masimba kwakapinda mapato nevatungamiri vakawanda wanda vachibva kumaopposition.
Ndevapapa mungapa muenzaniso wemaityidzana sei?
Kubva kuna ana vachiluba, kubva kuna ana vanlevu mwana wasa, kubva kuna ana vamichael sata, kubva kuna ana rupia banda, kubva kuna ana guy scott, vese ava kusvika pari zvino patava pana hichilema akaindi. Hapana mutungamiri weZambia asina kumbochidzana kana kuva neukama hwakavandudzika uye hwakanaka nenyika yeZimbabwe. Saka naizvozvo haungazochinji nekuda kwekuti vaakaende hichilema ndo vapinda mumasimba. Asi zvetaatichiona kuti vamapepa nhau navamwe patwitter vanofarisa vanga vachizamba to drive a wedge between president hichilema akaende and his counterpart our president comrade E.D. Mnangagwa.
Asi hapana here ropa rakaipa pavaviri apa, ndekutika kana mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vakambonyorawo mashoko patwitter apa anoita sekuti anenge aishora muutungamiri wenyika yeZambia.
Must be very thankful the leadership is matured at their level. They have not exchanged any words. Mutungamiri wedu akaenda kuZambia akanovakorokotedza sokudanwa kwaanga aitwa semadani wakaitwa vamwe vatungamiri vedzinyika dzepasi rino. Naizvozvo hationi paine chikonzero chekuti the goodwill that was shown by our president be subjected to unnecessary ridicule nevanhu vanenge vachireva nhema. Saka ndoo mashoko atsinirwa navamupofu.
Mukuranwana nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Ava vanoti bato rezanu PF ibato rinofarira chose kudyidzana nemapato ari kutonga mudunhu reSadik, nekudaro richaita zvose zvarinogona kuti ridyidzanewo nebato riri kutonga muZambia.
Zanu PF ibato rinofarira chaizvo kudyidzana nemapato ari kutonga maruling party emuSadik. Izvi vanenge vachizviitirawo kuvharidzira zvipande zvavo, angava ari maelections anenge sarudzo mabudiro ezvinhu musarudzo achinyunyutisa vanhu vakawanda, vanhu vanenge vaine gakava. Ivo vanoda kuti SADC itaure to the world kuti maelections emuZimbabwe ari free and fair. Muzimbabwe munyika munoitika zvinhu zvakawanda sezvakaitika musi wa 1 August muna 2018. ZANU-PF inenge ichida zvekare kuti SADC as a block inge ichitaura to the world kuti vari kugadzirisa dambudziko riri kuitika muZimbabwe. Saka kuvhoterwa kwavaakainde hichilema kuti vave mutungamiri weZambia kwashandura mamiriro ezvinhu muSADC for ZANU-PF.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti UPND pati yavahichilema haisiri Liberation Movement, ipati yakafomwa ndofunga makore makumi maviri apfuura. Ipati yakasangana nematambudziko akawanda akangofanana nematambudziko akasangana neMDC kuzvinezvi MDC Alliance. Ipatiwo zvekare ine zvinyunyuto zvakafanana nezveMDC Alliance zvekubiridzirwa musarudzo, zvekuponderwa vatsigiri vavo nemaofficials avo. Saka kuvhoterwa kwavahichilema kwaita kuti zvinhu muZimbabwe zvishanduke zvekare, nechikonzero chekuti MDC Alliance haisiri kungoti opposition yekuZambia ishamwari dzedu, asi vava kuti hurumende yeZambia ishamwari dzedu. Zvoreva kuti MDC yaakukwanisa kuwana rutsigiro rwakawanda kubva kuhurumende yeZambia ingawa iri at diplomatic level vane hurumende muregion iri open iri kushuwira kuti zvakaitika kwavari zviitikewo muZimbabwe opposition ikwaniso kuvoterwa uye ichipachiita smooth transfer of power
zvinorevei takatarisawo MDC alliance
zvoreva kutiwo panyaya dzemaresources tiri kuona kuti mari dzaifanira kupiwa kuMDC alliance dzakapiwa kuna vamonzora ma MPs MDC alliance akabviswa muparliament saka takuonawo zvekare kuti pane mukana wekuti hurumende yeZambia yakwanisa kupa maresources kana vainawo kuMDC alliance nekutaura to the world about the truth yezviri kuitika muZimbabwe zvisingakwanise kuitwa nemapati akaita sana Frelimo wana ANC wana SWAPO avo vakapika kuti sema liberation movements munyika dzavo opposition haisi yakatonga
vanga vari mukuru wecenter for natural resource governance vachiongorora zvematongerwo enyika vafarai maguhu vari parunare na Blessing Zulu Studio 7 Areva Jacob Mafume vanoti kanzuro yavo yakaparura chirongwa cheutsanana muguta kubudikidza nekuchenesa nzvimbo dzose dziri kuunganidzwa marara mukati meguta izvo zvavanoti zvanga zvonyangadza chimiro cheguta guru renyika vamafume vanoti vakataura nevakuru vakuru vezvekutakurwa kwemarara mukanzuro yavo kuti marara ose akaita mirwi anofanirwa kukukurwa achinoraswa kwakakodzera kuitira kudzosa chimiro cheguta ravo Meya Mafume vanoti vakatsvaga mafuta edzimotokari pamwe nekugadzirisa mishina nedzimotokari zvekushandisa mukuita basa iri kuitira kuderedza kuchema-chema kwevagari avari kushoropodza kanzuro yavo nekukundikana kutakura marara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tine chirongwa chekuti tione kuti nyaya yeutsanana mudhorobha inge ichikurudzirwa. Ndakataura nemainjinia vakuru refuse collection kuti tinofanirwa kuita program yokubvisa marara angaungana tichiisa matipa nemafront end loader tichiindisa kupomona kuitira kuti utsanana hunge huripo muguta marara asati njangara pese pese takavatsvagira fuel nekugadzirisa machine yanga isina kumira zvakanaka kuti tiite program iyoyo kuitira kuti kuchema-chema kwemaresident kuite kushoma maringe nenyaya yezvina. Saka ndoo program yatiinayo kuti tione kuti tinokwanisa kunge taclear madump sites ari kuwanika mudhorobha nemunzvimbo dzinogara vanhu.
Asi chii chiri kumbokonzera kuti vanhu vanga vachirasa marara pose pose? Hapana here nzvimbo dzakagadzirwa dzinoita kuti vanhu varase marara kanzuro ichingouya ichinhonga ipapo?
Chinoita kuti marara arasiwe pese pese inyaya yekuti kanzuruwo iri kunonoka kundotora marara mumashops evanhu nemudzimba dzevanhu. Saka marara awa ari kuzara. Zviri kukonzerwa nekuti matruck edu mashoma. Muharare tinoda 30 trucks kuti anga achishanda per day kuti tikwanise kusenga marara kubva kudzimba dzevanhu guta rese. Asi tanga tine 15 trucks anga ari kushanda, mamwe 15 anga ari kumaworkshop akafa zvakasiyana siyana. Izvi zvokonzera kuti nzvimbo dzisatorwa marara, vanhu vongonounganidza vachiitira kuti marara awa abve mudzimba dzavo. Zvadaro zvinokonzera kuti madump sites awande. Saka tichange tichiita program yokutenga tichishandisa madevolution funds mamwe matrucks 15 kuitira kuti matrucks edu asvike ku 45 tikwanise kuti at every given time tinenge tine 30 anenge achigara. Then tichagadzira task force inoita kuti itarise nyaya dzemarara. Task force iyi ichatarisa kuti marara edu toita sei kuti tikwanise kuti awa anorecycliwa.
Tinoonawo Meya Mafume kuti kune dzimwe nyika nyaya yekutakurwa kwemarara makanzuro anopa mabasa yavo kune mamwe makambani akazvimirira
sei kanzuru yisiri kukwanisa kungoita izvozvo kuti mutsvake vanokwanisa kutakura marara vemakambani akazvimirira muchiita contract navo.
Ndoza tichange tichitaura pandati tichaita plan tinofanirwa kutsvaga ma sustainable private public partnerships. Vanhu vanoda kubhadhara kuti marara asengwe. Saka tichange tichiona kuti tingakwanisa kuita program ipi neprivate sector tichikwanisa kusenga marara. Pane mitemo yanga yagara iripo inoita kuti maprivate sectors asapinde zvakanaka. Tine vashandi varipo, tine malabor laws. Asi zvese zvinoda kuongororwa kunge tichinge tichigadzirisa kuti tiite maprivate actors anopinda vachi vakabatana nekanzuru munyaya iyi yekukolekta marara. Todivida guta into ma sections. Todivida guta into ma sections. Tokwanisa kuitisa macontract ekuti marara ange achitorwa. Ndo kwatinofanirwa kuinda. Tine problem munyika muno yekusatrusta maprivate sector. Ndopo uri kuona kunyaya yetransport hurumende inoda kuita iyo, kunyaya yemarara hurumende inenge ichida kuita iyo, nyaya yemaroads hurumende inenge ichida kuita iyo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare nestudio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na 8 PM. Nasi, tiri kuendera mberi tichizeya nevechidiki nyaya yekupararira kwedenda reCOVID-19 munyika. Tiri kutarisawo zvirongwa zviri kukokerwa nevechidiki munyaya dzeutano zviri kubatsira vanhu panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove. Nasimaneru na 8 PM.
Tumotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau pamwe nedzine penyuro. Nepenyuro yeZBC ine musoro wenhau unoti sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rapikira kusimbisa urongwa wekutsvagira bato rezanu PF rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. Bepanhau reNews Day rine musoro wenhau unoti chipambi muvana vadiki chatandavara serunyemba mumisha inogara varombo muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Saiva namukoma jonga kandemiri muriko kwaAmerica. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzakakosha kudai. Tinokumbira kuti muendere mberi mekutipa nhau dzakadai so. Asi paCOVID-19 apa kudai nhau idzo dzachirikuita kuita mamini news. Dzeindogo kupedzisira nokuti tane makore tichingodzinzwa nenhau dzeCOVID-19. Sarangu tinoitwa rizingazunga here ndiri nokuchinoita tenda.
Zviri sei hazvova hwande paAmerica po. Haiwa, muri kutipa nhau zvechokwadi, tinokutendai zvikuru. Rambai muchitiudza zvinoitika muno munyika. Haisiri muno munyika, muno muestate, mumwe nezi estate Mutongati Village, Zimbabwe, kambani yeshuru yekunorima shuga iyi. Ndiri kungoti nero, ndinongotsigira zvangu nero, zvakanyanya. Zvizhinji handitombozviteereri kana nyange zvikadii. Nero ndiyo vandingotsigira. Zvamonzora kanyaya kamonzora nomutauriri wake zvokuti kwai torikola todini. Dai vangomukavo vakabika doro zvakareva mukuru wavo vamunangagwa vamonzora. Mukuru wavamonzora ndimunangagwa. Saka vanongova musemukotagurara. Kukupe uripiko, kupe zvangoti zindi wakatanga kusumudza mhepo dzose kupei. Mukona asi uripi. Warivoona zvekuti watitora banga rinocheka seri neseri. Hachina do. Uripi, hatichambomuhwi kupe kuti unotaura kuti kudii. Anamai Mujuru.
Vamonzora vanetsa. Yanga ari mutambi webhora zvishuwa. Ndiri yake anetsa murukukuru. Unonetsa vanhu vari kugwisana neruling party kuratidza kuti havana chinangwa nechebudiriro vakura. Chinangwa chavo ndechemari. havana ini vanhu kutambura kuri kuti vanhu havana ini navo kuzani PF chaiche ingwani yakafomwa nemapati akawanda asi hatinambonzwa kuti yakamboita sezvavari kuita izvi vakawandisa vakabuda muzani PF hati hatinambonzwa kuti vakupandukira zani PF vakuti pati tofanira kudai pati tinofanira kuidai sezvavari kuita izvi vanga vapfuma ingwani pati yavo yakanaka NDCT yacho izvanitsei chichanetsa ava munzira vanofanira kuita semunhu mukuru munhu akaenda kuchikoro chaivo chako chero inini zvangu ndisina kuenda kuchikoro ndisina kudzidza ndinotombo vakundawe havangatongi nyika nezvavanoita vanhu munzira usanyepekwe nemunhu kutonga chako chemunyika zvinotoratidza kuti havangatongi dei varamba vari paMDCT yavo yanga iri raiti zvaunga kaita zvanga zviri raiti stere takwisa zvanupiyo takawanda handii kuve nemapati akasiyana siyana kuitira kuti tikwanise kukunda timu inenge iri iyoyo inenge yakazvimirira iri yoga yatinoda kukunda vamunzura munyatsoita zvakanaka muri munhu mukuru
Pastudio 7 apo tinokukwazisai nemufaro pastudio 7 vashamarari vose aiwa tiri kufara nenhau dzamunotipa dzechokwadi aiwa munotipa nhau dzechokwadi mandoda kutaura pamavhota apo mavhota 2023 kuti chamisa apo neMDCT dai mabatana yaita MDC imwe chete tikwanise kubvisa bhosi yavo munangagwa vari pachigaro kuti vabve pachigaro tikakurira kubvisa zvamupiyefu pachigaro tabudirira
Hello pastudio 7 apo tinokumbira zvikuru kwazvo nekukurudzira vanhu vezimbabwe kuti vauye kumusha vese vari kunzvere dzizoregiste kuvhota kuti tiwanike tiine pfundutso pakutaura kwatiri kuita hatidi zvinhu zvinoti munhu unoramba ungori kana uri joni unongotaura uri joni usikauyi vanhu ngavauye kuzoregiste kuvhota ndo chinonzi kuti zvinhu zvetinoda zvese zviitike kana tikangotaura tiri kunze tichingokomenda hazvina chinhu vanhu ngavauye tivagoregiste kuvhota munhu wese ngauye nguva yekuti kuregista iyai ouya anhu ese ovhota oona kuti zvinhu zvakamira sei ndokuti tione kuti tikiendepi kana tisina kuregista kuvhota hapana kwatiri kuenda saka studio 7 tapoto vanhu ngavauye ngatikurudzirane zvakasimba vana jonga kandimiri taurirai vanhu vavo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakatanga rwendo rwavo rwekushanyira matunhu matatu anoti california colorado neidaho ayo ari kuvhiringwa nemoto yesango iyo yaparadza matunhu nematunhu emasango pamwe nedzimba uye kutora upenyu vabiden vakatanga nedunhu reidaho nezuro uko vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vadonald trump vanoda kusvika kuchiuru chimwe chete vakavagarira vachiratidzira muguta reboys vachinyonyota nemafambisirwo esarudzo dzegore rapera idzo vanoti dzakabirwa vachitaura vari muidaho vabiden avo vari kutsvagawo rutsigiro pachirongwa chavo chekumutsiridza zvivakwa muamerica chemari inosvika $3.5 trillion vakati vanhu vanofanirwa kutambira kuti kushanduka kwemamiriro ekunze chinhu chiripo vachiti hachisi chinhu chebato redemocratic party kana rinopikisa rerepublican party kwete asi kuti mamiriro ekunze ari kushanduka ayo ave kuita kuti nyaya dzekupiswa kwemasango dziwedzere vabiden vakati chinhu chisisaita kuti vanhu vatarise rutivi vachichisiya vakatendawo vanoshanda mukudzimurwa kwemoto nekuzvipira kwavo nhasi vabiden vari kutarisirwa kushanyira guta resacramento kucalifornia neDenver kuColorado uye vachabatsirawo kutsvagira rutsigiro governor weCalifornia vaGavin Newsom vebato ravo reDemocratic Party. Chizvarwa cheZimbabwe vachiongorora zvematongerwo enyika vaTim Muringai vari kuOhio vanoti vanoona zviri kuitwa navaBiden zvekudzivirira mamiriro ekunze chiri chinhu chakakosha uye chinofanirwa kutsigirwa.
Ndikuona kunge nyaya yavari kutaura iyi mutungamiriro wenyika inenge inokosha kwazvo, nekuti nyaya dzeclimate change dzinenge dziri kuwedzera kwemakore atati titarise kumashure aya. Takaona muna 2004 kwanga kune hurricane yekuLouisiana yakazoparadza property nedzimba nevanhu vakati wandei vakashaika Katrina. Saka izvinezvi taona moto kunana California, kunana Colorado neko kunana Idaho, kuti zvirongoramba zvichingochinja zvichienda kuita west rather than kuti zviite better. Saka urongwa hwana hunenge huchabatsira mangwana edu tese, whether uri Republican kana Democrat.
Asi munoona here huchitsigirwa nevatungamiri vematunhu aya? Tichiona kuti mamwe matunhu iwayo ane vatungamiri vebato rinopikisa reRepublican.
Ndiri kuona kuti kuenda kwaita president ikoko vanoda kutoratidza vanhu vedunhu iroro kuti zviri important vafonere marepresentative avo, especially masenators, nekuti tinoziva kuti House yakatopasa bill racho reinfrastructure bill. Saka kuti richapasa tichiona kuti kunenge kuneka kudonzerana, but hopefully at the end of the day vanhu vachashandisa pfungwa chaidzo kuti zvinhu hazvisi zvekuti unosapota bato ripi, asi kuti weather yachinja and kwamira kuti isusu sevanhu tichinje maitiro.
Takaonawo vatsigiri vevai vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiratidzira pakasvika vaBiden kuBoise kudunhu reIdaho. Zvinosiya papi zvavari kufambira nekurudziro yavo yekuti vanhu vatambire kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze?
Inini ndinoziva senyika yeAmerica ino kuratidzira iriyo nzira yeruzhinji kuti ruratidze kuti harina kufara nezvakaitika. Saka tinoona kuti maRepublican kana achiratidzira kusafara kwavakaita nekuhwina kwakaita vaBiden, hazvinyanyochinja hazvo zvakanyanya. Asi kuexpressa kwevanhu kuti no, havana kufara nezvakaitika. Saka kana takuenda kutaura nenyaya dzeclimate changes, tinenge tichiona kuti vanhu ivavo kuratidzira kwavanenge vachiita navo vanenge vachieducatewa kuti mutungamiri wenyika haana kuwira nezvematongerwo enyika, asi kuda kubatsira ruzhinji rwese kuti mangwana redu netavo rive rakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongwe yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa necovid-19, vamwe zana nemakumi matatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Kanzuro yeHarare inoparura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dziri kuunganidzwa marara muguta. Bato reZANU PF rinoramba mashoko ekuti riri kunyomba hurumende itsva yemuZambia, zvichiti Zimbabwe ine ukama hwakanaka chose nenyika yeZambia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichia kupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka.